manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Ningali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 31 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanotengesa migwagwa vanoita musangano vachipika kuti vachadzoserawo nekuti vanoita nekurohwa nemapurisa pamwe nekutorerwa zvinhu zvavo. Vakaremara vanoti ZEC iri kuita chirongwa chekunyoresa isingaise mberi zvinodiwa muchirongwa ichi nevakaremara. Vemachechi vanoungana muHarare umwe vanonyorerana pasi chibvumirano chekushanda pamwe chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa nevanoita mabasa emaoko nhasi vaenderera mberi nemusangano wavo pachechi yeAnglican muHarare. Zvisinei nechaunga chemapurisa anga akapakatira pfuti ayo amboda kuparadza musangano uyu achirambidza vanhu kupinda. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vatengesi vemumugwagwa vane vanoita mabasa emaoko vaungana kuti vazeye matanha avangatora mushure mekudzingwa mudhorobha nekanzuro yeHarare ichibatsirwa nemapurisa ezeta rapi, izvo zvavanoti zvasiya mhuri zhinji dzichinhonga svosve nemuromo. Vaungana ava vashoropodza zvikuru kurohwa kwavati vari kuitwa nemapurisa pamwe nekutorerwa zvavanenge vachitengesa. Vatengesi vati vakaramba vachishungurudzwa vanoda kuti vese vanobata mabasa emaoko vabatane pamwe chete voenda kubazi rehurumende nechiga chekubatsira vanotambura. Mumwe mutengesi asina kuda kudomwa nezita ati kana vachitadziswa kuzvichengeta hurumende inofanirwa kuvachengeta. Vanhu ava varatidza hasha uye vayambirawo mapurisa kuti vakaramba vachirohwa naivo vachaita chirwirangwe vorwira kodzero dzavo. Amai Chipo Magwizi vapa chisungo chekuti vatengesi vomumigwagwa vabatane vorwisa avo vanovarwisa.
Hondo inopera nehondo.
Amai Faida nemachena vatiwo kunyange hazvo vari kushungurudzwa havasi kuzobuda mudhorobha kusvika kanzuro yeHarare yavapa kwekutengesera kune vanhu. Vatiwo mwedzi uno zvakavaomera zvikuru sezvo vasina bhizimusi ravakaita nekuda kwekudzingwa nemapurisa.
Ngavatirengedzewo tikutengesa, vatipe pekutengesera. Kana mutauni musingaite votipa pekutengesera kunofamba vanhu, nekuti tikanzi ndaikukoka kola kana kuti ndaiku ndai kukokakola kana kuti ndai kunze kwetown uko ndonotengesera ana hakuna munhu anofamba ikoko ini ndiri kuda mari yemwana kuti aende kuchikoro mwana wangu anorarama sei inini wacho ndorarama sei izvo zvimwedzo wapera handina chekudya mai ari kumusha vari kuda mbeu ndoiwana kupi
sachigaro wenational vendors union of zimbabwe navos vastendrik shorwadza vatiwo vanodawo kutaura nemutungamiriri wenyika kuti vanzwisise kuti mutungamiriri wenyika varobert mugabe ndivo vari kutuma mapurisa here kuti varove vatengesi vemumigwagwa vati vapa vamugabe masvondo maviri chete kuti vakurukure nevanoita mabasa emaoko
vamugabe vakati ivo bvisai mavhenda mumarodi asi tioda kunzwisisa kubva kwavari kuti pakuti bvisai mavhenda ndivo vari kutuma here mapurisa violence yavari kuita murodi ndivo vari kutuma mapurisa here kuba kwavari kuita murodi and tavapava vamugabe ultimatum ye 2 weeks yekuti vanofanira kutipa mhinduro in public response kuti hongu ndakatuma mapurisa kurova vanhu nekubira vanhu zvinhu murodi kana kuti kwete ini ndakati bvisai vanhu vanotengesera kupi dzimwe nzvimbo kana vakati kwete tichabva tavaudza kuti imimi chistopai vanhu ava zvavari kuita nokuti vari kuba vari kurova vanhu because this tawirirana semeeting kuti mupurisa kurova munhu kupara mhosva and since we are going to defend ourselves from being continuously abused takangonyarara
vazvorwadza vashoropodzowo mapurisa nekumboda kubisa musangano wavo izvo zvaita kuti vanonoke kutanga vazvorwadza vati mapurisa haana simba rekupa mvumo kana kurambidza misangano asi vanongofanira kuziviswa chete pasi pemutemo wepublic order and security act ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
Order. Apo chikamu chepiri chekunyoresa kuvhota chapinda muzuva rechitatu kumasvingo vanorarama neurema vari kuchema chema kuti nzvimbo dzekunyoresa hadzina zvikwanisiro zvekuti vasvike uye vanyorese Gandri Maramba anotipanya iyi
Vakaremara vataura nestudio 7 nhasi vati sangano reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC hatina kuita chirongwa ichi richivafunga izvo zvichaita kuti vazhinji vavo vatadze kunyoresa kuvhota sachigaro wedisability amalgamated community trust vahenry chivhanga vanoti vakaremara vakasiyiwa zvido zvavo mukunyoresa sezvo vanofamba nemawheelchair vasingakwanisi kupinda munzvimbo dzakawanda dziri kunyoreswa
ini ndakamirira adact nevanhu vakaremara zvisiri accessible especially nevanhu vane mawheelchair nzvimbo dzose dzinopindwa nemawheelchair dzakakwirira zvokuti haugoni kupinda uchisunda kunze kwokusumudziwa saka nyaya yekusumudza hamene kuti vanhu vezeki ndo vachazosumudza here uyewo mukusumudza kufumura munhu nokuti zvamunoona urema uhu munhu wakagara paunenge uri wakasiyana-siyana saka wosumudziwa nevamwe vanhu vasingazivi mabatiro avanofanira kuita zvinenge zvavakurerutsa munhu nokumubvisa chimiro haakwanisiki kupindika uye munhu unozozvibvunza kuti ndondozvinetserei kinda unorejesta kuvhota ini nchindofumurwa unhu hwangu
vamwe vati zeka haina zvikwanisiro zvevasingaoni zvekunyoresa zvakaita semabreu vamhonzi chitambo ndevamwe vakaremara vanoti zeki yakavasiya kunze pachirongwa chekudzidziswa kunyoreswa kuvhota nekuti haisi kuita nemitauro uye nzira dzinonzwikwa nevasingaoni pamwe nevasingatauri nekunzwa
kune vazhinji vane urema nyaya yekushambadza zvikuru sei vasingaoni nevasingakwanisi kutaura nokunzwa iyi hainatsi kusvika zvakanaka because tikatarisa panenge pachidzidziswa vanhu nezvepvr panoita challenge yekuti vanhu vanodzidziswa vadzidziswa vopiwa mahenda kuti mapamplets aya haana kunyorwa nebrave saka kureva kuti vasingaoni vaya vanongonzwa ipapo but kana vaakaenda kudzimba vazokwanisi kundoverengawo vachiona kuti zvatadzidziswa zviya zvakamira sei uyezve vasinganzwi panenge pachidzidziswa zvechera vakapuwa mapamplet asi panenge pachidzidziswa paya paya vanodzidzisa vacho havagoni sign language havagoni kuinterpreta sign language
vatavengwa mazhambe avo vanofamba nemadondoro vatiwo zeki iri kutyora kodzero dzevanhu vakaremara nekusaita kuti zvikwanisiro zvavo zvivepo pakunyoreswa kuvhota vachiti vazhinji vavo vachatadza kunyoresa
kodzero dzevanhu vakaremara dziri kumbunyikidzwa panyaya yekurejista kuvhota saka semaonero atiri kuzviita nezvatiri kunzwa mucommunity yemunomasvingo vachatadza kurejista vakawanda kune nyaya dzekuti vanhu vanofanira dzemafingerprints kune vasina vane maoko akadimburwa abasi kuziva kuti position iri kutorwa nezeki pakuti va register ndeipi.
Studio 7 yatadza kubata mukuru wezeki masvingo vazekspudurai avo vanga vasiri muhofisi mavo. Vanhu vachiri kusangana nedambudziko rekushayikwa kwemakomishina anosaina maafidavit aone huchapupu hwekwavanogara, kunyange makanzuru nenhengo dzeparamende dzakanzi dzinyorese vanhu tsamba dzehuchapupu. Chirongwa chechipiri chinopera musi wa13 Mbudzi gore rino. Pozoitwa chikamu chechitatu munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mamwe masangano anoshanda akazvimirira oga pamwe nemapato ezvematongerwo enyika vari kushandisa social media kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Asi izvi zviri kusiya vamwe vaine mubvunzo wekuti kuita izvi kunobatsira here kuti vanhu vanyorese kuvhota vagozovhota neuwandu hwavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega uye vanhuwo zvavo vari kushandisa social media kunyanya WhatsApp senzira yokurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Izvi zvave kuita kuti vamwe vabvunze kuti kuita izvi kungabatsira here panguva iyo pane maonero ekuti vamwe veruzhinji vari kushayanya nekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Nyanzvi muhumezha hwekufambiswa kwemashoko vana Joe Gambanga vanoti vanoona social media ichibatsira zvikuru mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagovhota.
Sezvakataurwa nePotras inoongorora mashandisirwo emasaisai kana kuti mashandisirwo eInternet, zvinhu zvokushandiswa neInternet zvikuru muZimbabwe isocial media kunyanya na WhatsApp nana Facebook. Saka kana vanhu vachida kutambidza mashoko anokudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuti vazokwanisa kuvhota muna 2018 vakashandisa nzira dzakaita sana WhatsApp nana Facebook izvozvo vachakwanisa kubatawo vanhu vazhinji.
Vagambanga vanotiwo nekuda kwekuti dzimwe nhepfenyuro nemamwe mapepa nawo zviri pasi pehurumende kushandisa social media kunopa masangano anoshanda akazvimirira ega pamwe nemapato ezvematongerwo enyika mukana wekuti vaitewo kurudziro yavowo pasina kumbunyikidzwa.
Chimwe chinhu chokucheresedza muZimbabwe ndechekuti nzira zhinji dzekutambidza mashoko kana kutepfenyura mashoko iyo inonzi broadcasting, nzira dzagara dziri dzakabatwa nehurumende kana kuti zvinonzi muchirungu state controlled. Zvichireva izvo kuti kana pane ma opposition political parties kana ma civic groups anoda kutambidza mashoko ezvekuvota registration vanofanira kutoshandisa idzo nzira dzakaita sana WhatsApp nana Facebook kana kuti iyo social media kunova iko kwakareruka kusina kumbunyikidzwa kunosimbowanika ma state controlled media platforms akabatwa nehurumende iwawo.
Victor Chimutu ndiwo sachigaro wesangano reZimbabwe yadzoka maiwe yeZimbabwe iro rine chirongwa chinonzi zvimakire zama vota decide your Destiny Vote Campaign. Pasi pechirongwa ichi veZimbabwe yadzoka vari kushanda nevamwe vaimbi vakasiyana siyana munyika vachikurudzira vanhu kunyanya vechidiki kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Mudzidzisi wezvidzidzo zvekutapa nawo paFalmouth University kuUnited Kingdom vaHayes Mabuyazara vanoti kushandisa social media kunogona chose kubatsira kukurudzira vanhu kuti vagokwanisa kuvhota. Asi vanotiwo vakawanda vanowana mashoko ekurudziro yakadaro vanhu vari kunze kwenyika vasingakwanise kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Tichitarisa majokes anocirculate nevanhu kana tichitarisawo nemamessages nemainformation nemaexperiences avanenge vachitaura kuti ndingazosangana nezvakati pandanichiza ndiregisi ndazotivambidzwa kuregisa nenyaya dzakati, zvinhu zvese zvinokosha izvi. Asi chatingakukangamawo kuti inyaya yekuti vanhu vakawanda vari active pamasocial media platforms vanhu vari mudiaspora vakawanda vanhu vasingazokwanisi kuti vazoregistrawo kuvhota, vakawanda vacho vanhuwo vari maurban areas vanhu vanoconstitute about 33%. We should be more worried about the 67% ziri kumamisha idzi. Pa67% izvozvo handifungi kuti social media yoga ingabatsira kuti ikurudzira. But yes, social media yakabatana nemamwe matraditional approaches atinogona kushandisa iye inogona kuti ibatsire.
Simwewo nyanzvi mune zvekufambiswa kwemashoko dzinoti kunyange hazvo vanhu munyika vave kushandisa social media zvakanyanya, kushandisa nzira iyi kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota kunogona kushaya basa sezvo vanhu vane tsika yekusatevedzera zvavanenge vaona kana kunzwa pasocial media apa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Ma Vamwe masangano evarairidzi anoti vatsigirive zano PF vave kumanikidza nhengo dzavo kubhadhara mari yemusangano wekongresi yechimbi-chimbi yebato iri uchaitwa muHarare munazviita. Mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti sangano ravo riri kutambira zvinyonyuto zvakawanda kubva kumatunhu ose munyika zvikuru kumaruwa pamusoro penyaya iyi. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo nhengo dzaro zvikuru kumudzi mudunhu ramashanaland east dziri kumanikidzwa kubvisa mari iri pakati pedhora nemadhora mashanu ichinzi ndeyekubatsira kuitwa kwemusangano wezano PF uyu. Asi mutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo vanonzi vakaramba kuti vari kupema mari ava inhengo dzebato ravo vakakurudzira vari kukumbirwa mari kuti vatore mazita evanhu ava. Zano PF inonzi inoda kuunganidza mari inoita mamiriyoni masere emadhora kana kuti $8 million kuitira kuti ikwanise kuita musangano wechimbi-chimbi uyu uyo unotarisirwa kuitwa kubva musi wa12 kusvika musi wa17 zviita. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr Joe pamusoro penyaya iyi.
Takareceive information inotaura kumatunhu yese zvavo emuZimbabwe kuti kune tsamba dzakanyorwa nevanhu vesangano riri kutonga rezano dzinotivarairidza ange vachibhadhara mari. Mari dzacho dzinorecija kubva pa$1 kusvika pa$5 ende vakuru vezvikoro ndo vanogadza ma$5. Saka izvi zvinoshungurudza varairidzinogara chiti ende tiri kungotaura kumapolitical party dai achikumbi kwete kuita sekuti zvinoita zvefourth matter. Saka varairidzi vakawanda muzvikoro kana zvoenda ipapa kuti munhu anofanira kunyorwa zita rake kuti zvinopa kuti vatye zvikuru sei takatarisa nati next year tiri kuenda kumaelection.
Saka zvii zvamuri kukurudzira nhengo dzenyu kuti dziite?
Takataura nemaprovinces ese meya anonzi maWhatsApp kuti mahedmaster ese anenge achinyoresa ya muzvikoro kutichavabhadhara vanofanira kunge vanyore zita ravo vatumire kwatiri sesu tinotungamira sangano navarairi. Vemucommunity vacho vanenge vachidzwa vakuru vakuru kuti vava political parties ngavanyore mazita avo. Tinovimba by Friday inova iyo zuva ratakatara kuti mazita anga auya tinenge taona vamwe vachinharadada tichiri kuita izvozvo zvokubundikira varairi.
Asi pane chakaipa here vazhou kuti vanhu vange vachibatsira zvavo musangano?
Hapana chakaipa kana musangano uchikumbira. Chakaipa kumanikidza munhu kuti aite zvaasingadi.
Imiwo sesangano matimamboedzawo here kutaura nebato rezano PF?
Takabvira kare tichitaura even kuministry tichitaura tatonesa nekuti yatinongoziva ichiri inomuririro wayo vanoramba. Vakatoramba vakayamwe kuti hakuna zvine asi tongofarawo nezvavakataura kuti vakatiwo kune matoti vari kutobvumbawo kuti matoti akatero arimo asi aepuka kuti tai vangoudza mahedmasters kuti munhu wange kunyorerai tsamba chipei kuzano PF zvinokurumidza kupera.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare mumasvingo neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru mubazi rezveutano vanoti munhu anga akazviteya nemabhambu arwisa nzvimbo inogara vemizinda yekune dzimwe nyika muKabul, guta guru reAfghanistan, akauraya vanhu vangangoita vasere nekukuwadza vamwe vakawanda. Chikwata cheIslamic State chati ndicho chatungamira kurwisa uku. Sangano rinokurudzira kuchengetedzwa kwevatori venhau reCommit to Protect Journalists rinoti Somalia ndiyo nyika yakaipisisa mupasi rose kana pachitariswa nyaya dzekuurayiwa kwevatori venhau dzisina kuongororwa dzichipedzwa. Sangano iri rinoti rino igore retatu nyika iyi iri pachinhano ichi. Sangano re International Monetary Fund kana kuti IMF nezuro rakabudisa gwaro rinoratidza kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvaenda kumawere. Gwaro remamiriro eupfumi iri rakaparurwa muHarare nezuro. IMF inoti kunyange zvinhu zviri kuratidza kuti zvichaita nani munyika dzakawanda muAfrica, Zimbabwe iri panyika gumi dzisiri kuita zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Nyika idzi dzinosanganisira dzimwe dzine hondo dzakaita seBurundi, Democratic Republic of Congo neSouth Sudan. IMF inoti iri kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe huchakura ne 2.8% mugore rino asi hwozodzika ne 0.8%. Sangano iri rinotiwo imwe nyaya iri kupa kuti zvinhu muZimbabwe zvisamire zvakanaka inyaya yekuti Zimbabwe ine chikwereti chakakurisa chinosvika mabhiriyoni gumi nematatu emadhora kana kuti $13 billion. IMF inotiwo nyaya yezvematongerwo enyika iri kupawo kuti zvisagadzikane sezvo Zimbabwe iine sarudzo gore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP Vatendai Biti, avo vakambovawo gurukota rezvemari kuti tinzwe maonero avo.
Hapana chitsvaba chirikutaurwa neIMF. Vhiki ino yapfuura iyi ndakaita present yatinoti C, State of the Economic Address, yataitaura zvimwe chete izvo zvekuti varume ava kunyanyanya anonzi Namasa naMugabe vakoniwa ende vari kudzorera nyika ino kumashure. Ndakaburitsa mafigures nemagwaro anorakidza kuti munhu mutema worse off than zvanga akaita 1954.
Ko tichitarisawo zvavari kuti upfumi hungangowedzere ne 2.8% mugore rino iri, munoona sei papa?
Vakonfuzwa nenyaya yemvura yakanaya yakaita kuti chibage chinge chakati wandirei nenyaya yemvura kwete commodity agriculture. But dengo deno vanyatsoti tarisei upfumi hwacho vangadai vatoona kuti zvese zviri kudzoka kumashure. Ndoda kuvabata muromo nereport yakaburitswa last week neboka reConfederation of Zimbabwean Industries, CZI. CZI inoita inonzi manufacturing survey across Zimbabwe yese, and vanototumira vanhu vanopinda mumakambani kwete IMF inonyora chigwaro iri ku Washington DC. Company survey yakarakidza kuti makambani adona mamwe achandosvika 80% kudona. So ini mafungiro angu ndeyekuti growth rate ye DC haingapfuure pa 1.2%, ende ka 1.2% kacho kari kutobva nenyaya yekuti mvura yakanaya Mwari akanyemwerera patiri.
Mutungamiri webato rePDP Vatendai Biti, avo vakambovawo gurukota rezvemari vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya, avo vati vanowirirana nezvataurwa neIMF.
Ndatinge tabvumirana kuti zvechokwadi gore rino rataita iri raita gore rakanaka rokuti takaita gore rakanaka. Saka zvinoreva kuti mari yataifanirwa kuti inotenga chibage zvataigara tichiita makore apfuura zvinotenga chibage kunze kwenyika. Iyoyo mari yaakugara munyika manje haichabudi. Togona kungozonotenga vana raisi zvatisingagoni kuitira nekutenga wheat nechingwa. Saka pana izvozvo ndinoona growth yavari kutaura inogona kuwanika kana kuti inogona kuoneka kuti zvechokwadi iripo nokuti takaita gore rakanaka. Asi zvekuti rinogona kudzikira iyo inenge yava nhamo yokuratidza kuti munyika isusu vanhu vanoita maaccounts dota vatadza kubhalansa mari inobuda neinopinda. Nokuti nhamo iripo ndeyekuti unogona kuwana mari yakati wandeyo woidya uchifarisa wokanganwa mangwana. Ndopatongotyira yapo kuti vachapa gona here kuti vagone kuchengetedza mari inozoti mangwana kana tapa panzara togona kutora mudura tichiti akudya. Ipapo ndo panotinetsa. Saka chii chingaitwe kugadzirisa nyaya dzezveupfumidzi? Shiri yakangwara inodini? Inotoita zvekutogadzira dende rayo yozogara zvakanaka. Hakuna chinopfuura kuronga muupenyu kuziva kuti gore rinotoitika zvakati, nyika yedu inoda chikafu chakati, moisa izvo parutivi modya muchidaro muchitarisira mangwana. Zvinoda yatoti muchirungu proper planning, moisa matoti mastrategy munzvimbo, vanhu voronga kutoita zvakadini. Toreda kuti politics ngaisiyaniswe neeconomy. Murega ungojiisa kana kutambisa chikafu chirimo. Vanhu kana vachitsvaga power, ngavatsvage power nemaprogram anoita kuti nyika iende mberi.
Mutevedzero wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vakalisto Jokonya, vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. The Roman Catholic Church pamwe nedzisvondo dziri musangano reZimbabwe Council of Churches neZuro Maneru vakanyorerana chibvumirano chekunamata nekushanda pamwe chete mushure mekunge dzisvondo idzi dzapatsanuka kubva muCatholic Church makore mazana mashanu apfuura. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakaitika pamunamato wakaitwa paAnglican Cathedral muHarare apo veCatholic Church vainge vakamirirwa nemabishop esvondo iyi eZimbabwe Catholic Bishops Conference. Mukuru weZimbabwe Catholic Bishops Conference Baba Frederick Chomba vanoti vakaona zvakakodzera kubatana nekushanda pamwe kunyange hazvo vanhu vaine maonero akasiyana.
Nguva yese tingangoti veZCBC vanga vachikova neobserver status muZCBC asi iko zvino pane associate status ndiye vanga vacherechedza nasomo.
Baba Chiromba vanotiwo kubatana kwevedzisvondo kunofanira kupa chidzidzo kune veruzhinji pamwe nevezvematongerwo enyika kuti zvinhu zvinofamba chete kana vanhu vakabatana.
Nokudaro tinotarisirwa kuti nyange munyika zvichatumawo shoko rokuti nyange tine mafungiro akasiyana zvingava pamatongerwo enyika kana pane zvinoitika kana mawaniro nyange epfuma nyange zvakasiyana kunyange kupfuma kwedu, asi tiri vanhu vamwe chete dai pava nokubatana ikoko.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoti kunyange hazvo makereke akapatsa nuka kubva muCatholic Church muna 1517 zvakaonekwa kuti makereke aya anofanira kushanda pamwe.
Izvozvo ndo zvatiri kushuva kuti kudavo vamwe vanhu vari mukati menyika yekwedu, vangava vanhu vari kupolitics, vangava vanhu vari kumabhizinesi, vanoona zvinhu zvakasiyana, asi zvinogoneka kuti vasangane pamwe chete kuti nyika yekwedu iende mberi. Hatifungi kuti kana tisina kuwana nzira yekuti tishane pamwe chete tingabudirira vamwe navamwe vachiita zvavo. Nyika yekwedu inotsvaka kuti nhasi tiwadzane kunyange tisingatenderani maonero edu eutungamiri wepolitics, bari zvinogona kuti tisangane pamwe chete kuti tivake nyika yekwedu ichienda mberi.
Vamiriri vedzisvondo dziri muEvangelical Fellowship of Zimbabwe nevamiriri vedzimwe nyika vakapinda munamato waNezuro Maneru vachitaura pachiitiko ichi. Meya veguta reHarare vaBen Manyenyeni vakati Zimbabwe nyika ina vanhu vakatarisana nenhamo vari kuchema vanoda runyararo uye vezvematongerwo enyika vanofanira kudzidza kubva mukubatana kwaitwa nevedzisvondo. Mumiriri wenyika dziri musangano reEuropean Union vaPhilippe Van Dam vakatiwo vedzisvondo varatidza gwara rakanaka uye vanovimba kuti vatungamiri veZimbabwe vachativedzerawo gwara resvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tereri musakanganwa chirongwa cheThe Connection na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzesocial media. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira masoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanotengesa mumigwagwa vanoita musangano vachipika kuti vachadzoserawo nekuti vaneta nekurohwa nemapurisa pamwe nekutorerwa zvinhu zvavo. Vakaremara vanoti ZEC iri kuita chirongwa chekunyoresa isingaise mberi zvinodiwa muchirongwa ichi nevakaremara. Vemachechi vanoungana muHarare umo vanonyorerana pasi chibvumirano chekushanda pamwe chete. tabatafuka kumagume chorongwa chedu cha nasi, tinoimba kuti mchange mwine sudakare mangwana. Kana mchida kututumira tsamba mbweja, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwaniso kunzwana odzedu za nasi pa website yedu inoti www.voashona.com. Anokuwene kayane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndekusiyamie na Chris Gande.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 31 Mfufu 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukufika kwethu ukuthengisa kathi imsebenzi ayikho. Labantwana sinebomama basemarizeva bafuna ukuphila nathi kathi sizivukuzi selibuya bafuna inhlanyelo okunye okuningi. Labantu abasela yabazali abasibadinayo. Sikhawukukhangela khona konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila.
Amapholisa aze ngokuningi ukuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare akade besenza umhlangano obuqoqwe ukubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo.
So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda okudinga ukuthi kube nenhlelo esizenza njenge-Victory through using theatre, music, dance and drama. Bringing awareness ebantwini kuba ne-GVR kuyini. So siyakuveza khonokho kumadrama sibakhuthaza sibafaka ulukuluku lendluzula yokubana besikune phezulu bebhalisa.
Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda bakhala ngokuthi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ugatsha lwezempilakahle lunikeze umanisipala wakobulawayo imali yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana abavikela emkhuhlaneni enjengebilharzia leminye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yabaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare ayale ukwethuselwa ngamapholisa aze ngobunengi ukwenzela ukuthi babe lokwesaba baqhubekela phambili ngomhlangano obuqoqiwe wokubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo ngamapholisa. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bebethukuthele abaphila ngokuthengisa laba begamini wabo lapho behlangana e-Anglican Cathedral, lapho abanye babo bebelandisa ngezehlakalo zokuhlukunyezwa kanye lokuthathelwa impahla enye yangkhona isisetshenziswa ngamapholisa. Kabazange bawanake amapholisa abehlomile ngezikhali ezivalisa induku lokunye okuninginingi okusetshenziswa ukuhlukumeza uZulu ngesikhathi egombolozele lindawo lapho bekusenzelwa khona lomhlangano. Lo ngumhlangano waqala ukuqhutshwa ngabaphila ngokuthengisa laba selokhu uMongameli Robert Mugabe wethula isiqondiso sokuthi basuswe emigwaqweni yedolobho ebachaza njengengcikeza bethi bafuna ukukhulumisana labo phezu kwalolu daba. Umnumzana Jahana Dube ophila ngokuthengisa uthi udaniswa yikwenza kwababathathela impahla abasuka bazithaphuzele yona.
Ukuphila kwethu ukuthengisa kathi imsebenzi ayikho. Labantwana sinebomama basemarizeva bafuna ukuphila nathi kathi sizivukuzi selibuya bafuna inhlanyelo okunye okuninginingi. Labantwana abasela yabazali abasibadinayo. Sikhawukukhangela khona konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila. Iproblem ekhona kathi ukuthi xa bangafika abaniki umuntu isikhathi sokuthi noma wodwa angamthathela izinto ukuthi abuye azobona ukuthi izinto zakhe siyabe zifakwe ngaphi. Siyabonga ukuthathwa sihambe. Njengalezi izicathu ezatshontshwayo lezi zathathwa lapho umuntu wayegcina khona izicathu zakhe. wazi tuse landi na ku HQ ya council wiko watu wakona hizi kati kuzichonchiwe zini na kuna kasa sola
utubeti umkoga kuba abapila nguche njisa njengaye bamanyane ukukhuluma ngalizwilinye ukulungisisa le nkinga asebebhekane layo
njengoba sikhangele ilizwi lethu kathesi singabantu banye umuntu omunye uyangena ku-pirating ngenxa yokuthi akula msebenzi omunye angene ku-vending ngoba akula msebenzi omunye ayenze uko-change money ngoba akula msebenzi kufanele sihlale lokho sibambeni njengakusukela kuqala kungabi lo muntu ozahlukuluzwa kumbe ozathathelwa izinto zakhe
umgcini sihlalo wenavuzi umnumzana Stan Zorwadza utshela intatheli izindaba ukuba abethuswa yikuba khona kwamapholisa wona abeze ngobuningi ethi ngoba benze konke ngokusemthethweni bazisa abomthetho njengalokho okuthiwo ngumthetho we-Public Order and Security Act posa wona ungakhulumi lutho ngezokuthi kumele banikezwe imvumo uxwayisa amapholisa la uZorwadza ukuba ehlukane lomkhuba wokuhlukumeza lokuchaya abaphila ngokuthengisa lapho bebasusa ezitaladeni abathengisela khona.
So if the Zimbabwe Republic Police continue to break this law,
amapholisa engaqhubeka ephula umthetho angazi akhala uZulu isenza okufanayo, kumele bazi ukuba yibo abayabe bekuqhalile lokho ukungahlonitshwa komthetho.
Bakhona abenhlanganiso ezehlukeneyo abaze ukuzasekela lomhlangano abaqonqosele abaphila ngokuthengisa laba ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho njengenye yendlela engasiza ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo. Beqalisela ngokuyabhalisa ukuvota kuhlelo olwenziwa okwamanje olwe-BVR oluqhutshwa ngabekhomishini ye-ZEC elizweni lonke. Abaphila ngokuthengisa bathi bazovukela mihla yonke belubhekise emahofisini ogatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu uyadinga usizo kuze kuthi selulungisiwe udaba lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumembe Gama.
Kungenani lokuqala kwehlandla lesibili lokubhalisa kakutsha ukuvota phansi kohlelo lwe-biometric voter registration, iningi labantu emhlubulweni wezansi yeGwanda ikakhulu abatsha bathi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota osekudale ukuthi iqembu le-Victory Siyanqoba lisebenzise imidlalo lokuhlabela ukuze lihuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usipha lolu daba eseGwanda.
Emhlanganweni obugoqo liqembu le-Victory Siyanqoba ngomgqibelo entepe obujonge ukufundisa abatsha ngodaba lokubhalisa ukuvota kanye lokuthula kuphume obala ukuthi iningi lokhu lingelalwazi ngodaba lokubhalisa ukuvota olwe-biometric voter registration i-BVR. Umhlangano lo uqhutshelwe esikolo sentepe engamakhilomitha angama-40 usuka edolobheni leGwanda njalo bekulabatsha ozobhuku kanye lamakhansila abakade besuka eziqinithini ezi yeneyo. Umqondisi we-Victory Siyanqoba Trust uDesire Moyo uthi sebekunanzelele ukuthi iningi kalila lwazi nge-BVR njalo sebesebenzisa imidlalo yamadrama lokuhlabelela ukuze bahuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota.
Apha emhlubulweni wangapha welizwe ngoba abantu abaningi bangapha kabala ama-radios njalo kabalaleli ama-radio laba bala ama-radio ama-television akula signal se-TV. So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda odinga ukuthi kube nenhlelo njengalezi esizenza njenge-Victory through using theatre, music, dance and drama, bringing awareness ebantwini kuba ne-BVR kuyini. So siyakuveza khonokho kumadrama, sibakhuthaza, sibafake ulukuluku le ndluzula yokubana besukune phezulu beyibhalisa.
Ukhansila wentalala umnumzana Khosa Ndlovu uthi njengenkokheli sebethethe umthwalo wokufundisa uZulu ngodaba lokubhalisa ukuvota.
Abantu balalo ulwazi kodwa luseselufitshane ngoba umsakazo wamaradio ayakhuluma. Thina lathi njengobukhokheli sesihambile ezigabeni phose kuma-villages wonke, kodwa-ke njengalokhu lungakafiki lolo hlelo alukafiki lapha esigabeni sethu, siyazwa ukuthi luyabuya luseduze. Kodwa-ke sizaba lokho siqhubeka thina okwethu ukuthi abantu bathole ulwazi lokuthi kufanele bahambe baye.
Usobhuku wesilonga unkosazana Edna Ndlovu layo obesemhlanganweni uthi esigabeni sakhe uZulu sengathi uyaluzwisisa udaba lokubhalisa ukuvota ngoba lumenyezelwa le midlalweni yenguqu.
Lesilunga abantu sebekwazi ngoba
sike saba lo umhlangano oka MP wakwazisa ebandini ngoba kwakule iqembu labantu singenile. Ukusa kithi sigaba nginanzelela ukuthi abaningi baphatheka ngoba kule ma-sports nala mabhora babuya babuthane babe baningi abaningi sike kwazi singenile.
Unkosazana Esther Zitha weVictus yanqoba uDuzula kumelanga yesaba ukuyabhalisa ukuvota noba seke wadala amacala phambilini.
Abantu nxa kukhulunywa nge-PVR abaningi bathelezwa kuthiwa uyathathwa ifoto then the fingerprint. But i-PVR yona leyo kuthiwa ayisezi yenze kunokuyalo wokuthi ngasoho i-fingerprint yakho sihi-ripota zokuye ndawo ukuthi umuntu lwana usekhona lapha usesimtholi lani. So khululeka nini loba wake waba lecala kuba wahambe emapholiseni wafika wabanjwa wathatha i-fingerprint yakho ungesabi ukuthi kuthiwa i-fingerprint yami ikhona emapholiseni.
Umnumzana Charles Ncube osakhulayo entalale ngomunye othi ubengaluzwisisi udaba lwe-BVR.
Le ngifundile okunye kade ngingani ngangikuzwisisi kakhulu indaba le-BVR zimthakahle yona ngikwayihloseni ekade nginakuzwisisa kakhulu yokuqakatheka kwama-photos lama-fingerprint kulokuthi nje kungubhala ngomzondo wafoto.
Uhlelo lokubhalisa kuvota luzaqala ezansi yeGwanda kumaviki amabili alandelayo mhla zilitshumi lasithupha kuLwezi. Iqembu leVictus yanqoba selugwatshe idlalade elikhuthaza uZulu ukuyabhalisa njalo moya uthi basapheka enye ingoma ezahlatshelwa ngesiSuthu. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseMpepe eGwanda.
PVR, it's that time of year again. Registering to vote. PVR, we all register afresh.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkumba
asambeni.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu usisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. KoBulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Edfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, leTibaraseko. Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth, Mashingo North, South, West leCentral, leMashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho North leSouth, leMguzu, eMathebeleland South, eMathobo North kanye leSouth, eBulilima East kanye leWest, eNkabazwe eMidland, Gokwe South leCentral, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, leEast, izishabane Ngezi kanye lezishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers lingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu i-The Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Ugatsha lwezempilakahle selunikeze umanisipala wakoBulawayo inkulungwane ezilitshumi lasiyagalombili zamadola i-$18,000 yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana kubavikela emikhuhlaneni enjengebilhazi yaleminye. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo isiqale uhlelo lwesithupha lokuthontisela lokunikeza amaphilisi okuvikela umkhuhlane webilihaziya kanye lokuvuvuka inyawo okubizwa kuthiwa yielephantiasis lemikhuhlane etholakala enhlabathini. Udokotela Khula Muzinyathi, umqondisi wenhlelo zempila kahle kukansili yakoBulawayo, uthi uhlelo lolu luza khangela imikhuhlane emithathu ebalisa owebilihaziya otholakala emhlabathini, owehementhiasis lowelymphatic filariasis ezikolo amakliniki kakhansili.
Imikhuhlane eseyo siyikhangele kwakhathesi mithathu. Kule kuthiwa yibilihaziya esijayele ukuthi siyibone kakhulu nxa umuntu ethambisa ekugcineni kuphume igazi. Kulo munye okuthiwa yi-soil transmitted helminth esabe sibona umuntu esiba lamawemusi phakathi lapha emathunjini. Then kulo munye okuthiwa yi-lymphatic filariasis esabe sibona umuntu evuvuka izitho zomzimba. Into esiyijonileyo yikuthi abantwana labantu abadala bathole amaphilisi lawa ukuze imikhuhlane le ingandi ebantwini. Kukhangelwe ukuthi ngomnyaka ka-2020 kube sekwehlile inani labantu abalemikhuhlane le ngamashumi ayisikhombisa nanhlanu ekhulwini.
Egcizelela amazwi kaNyathi, umnumzana Patrick Ncube ongumsekeli kamqondisi kugatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, uthe uhlelo lolu lujonge kakhulu ukuvikela imikhuhlane ethi baza kuya ezikolo lamaklinika wonke aleli dolobho.
Silohlelo lapha oluzoqala mhla ka-30 October kusiyafika u-4 November. Uhlelo lolu ngolokupha abantwana amaphilisi abavikela kumkhuhlane webilharzia, lo mkhuhlane otholakala abantwana belama worms esiswini. Kube njalo lokuthontisela kwabantwana ngovitamin A. Sijonge ukuthi bonke abantwana abafanele ukuthi bathole lolu ncedo batholakale befikile endaweni zethu lapho esizabe sisebenzela khona.
Umongi wekhansili yakoBulawayo, umnumzana Dlodi Khuphe, uthe uhlelo lolu luza khangela abantwana abaleminyaka emibili kusiya kutshumi lanhlanu lokuthi abadala labo kufanele bathole lawo maphilisi.
Uhlelo lolu lwe-Mass Drug Administration luzaba lukoBulawayo wonke jikelele. Sizaba sinika amaphilisi okwelapha umkhuhlane webilharzia, lo mkhuhlane wamawemzi esiswini, lo mkhuhlane okuthiwa yi-lymphatic filariasis okuvuvuka izitho zomzimba. Emaclinics wonke akoBulawayo lasezikolo sikhangelela ukuthi bonke abantwana kusukela ku-1 year kusiya ku-15 years bahambe either eclinic. Laba basezikolo sizabalanda ezikolo.
Obona ngokukhankasela inhlelo zogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, unkosikazi Sitshengisiwe Siziva, uthe uhulumende ubanikeze inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili, njalo imali le ayeneli kodwa bazadinga kwezinye inhlanganiso ezivame ukubancedisa ngalesi sikhathi.
Ama-populations ethu vele ukuthi ayidivide 18,000 yona leyana usukhangela nge-population yakoBulawayo ukuthi uthi vele igcina esiku-0.0 something cents per person, okuyabe kutshengisela ukuthi vele inlutshwane imali yakhona. So i-challenge esilayo kathesi ukuthi imali yakhona yokuwa bathoka kathesi sizasebenza ngemali yona le ekhona bese sidinga la ma-partners angasincede. Sizabe silabo saba nomhlangano la.
Isakhamizi sakoBulawayo, unkosikazi Minenhle Hadebe, uthe inhlelo lezi ziyasiza kodwa kwezinye izikhathi abantwana basala sebegula ngendlela engazwisisekiyo.
Khankaso lolu lokuhlaba abantwana ezikolweni thina abanye asiluzwisisi ngoba kwesinye isikhathi umntwana engahlatshwa agcine segula kugcine kusuba ngumthwalo futhi lakithi ngoba sikhumbula kuqala sabe sibhoda sibili besitshela kodwa khathesi siphongukuzwa sokuthiwa abantwana kusasa babuye bethwele imphako bayahlatshwa esikolo. Abazange basi-adrese basitshele ukuthi kuzayenzwa njani, bahlale banathela namaphilisi wona lawo.
Ikhansili ikhangelele ukufinyelela izikolo lamakolishi ezingama-200 labantu abedlula inkulungwane ezingama-960. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso yezempilakahle yamazwe omhlaba luveze ukuthi imikhuhlane le ihlasela abantu abayizigidi ezingama-577 million e-Afrika. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku. Thank you.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha lwe The Connection. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezokwethulwa kwembiko enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini i-social media. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Embikweni wakhe wakuqala emphakathini ngemva kokukhethwa njalo kukamongameli Uhuru Kenyatta ukhokhela ele Kenya umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo uRaila Odinga uchaze ukhetho oluphindiweyo ngeviki edluleyo waqala ukhalalileyo ukulungena njengehlazo ekhuthaza uZulu welizwe lakhe ukusebenzisa ilungelo lakhe ngokungahloniphi impumela le. ELeSomalia libikwa kulilizwe elilesilinganiso esikhulu sentatheli zindaba ezibulawa zisemsebenzini. Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe eleReserve Bank uMnumzana Khuphukile Mlambo uthi uZulu labo somabhizimusi ngabe bayasa imali yabo emabhanga. Ngabe imali kayisileli elizweni. Umlambo wethula imbono yakhe emhlanganweni obuqoqwe ngabesonto ye-Seventh Day Adventist Church koBulawayo ngempela sonto. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi, uyalandula limbono esithi uhulumende usehlwilekile.
Ngalenda lomsilela kwemali lokhu siyaphambili sibekule sipho olukhulu ngoba ungazikhayela emabhenki khonapha uyafika umuntu kwe-ATM enyakaza ngama-$50 ngokuba lapha sokwehlile zaya kuma-20 ezezehlile zaya kuma-$14 ezezehlile zaya kuma-$10 emabhenki. So kuyatshengisa umuma khona mubi ungamingela ama-supermarket ufike abane engxenye usebenzisa i-fiding ukuze ucela i-cash uthole kwezindawo i-cash ebonakalayo uzalule mvele ngikhumbula ukuthi nawe engxenye uthenge into eze-$50 uthole ingxenye $10 ngoba uyayithembela. So hayi umomo wemali sibili mufi yenze uqhubeka usiyaphambili. Lapha sihlosipho lokukhulu sibe ukuthi sokufanele ukuthi uhulumeni abone ukuthi kungena indaba yemali. Ngoba abantu bayadibeka, abantu bashona emabhenki, abanye bele emsebenzini babaleka besiyalayina emabhenki engatholi le mali yakhona vukele kukhona. So hayi abantu babashukuluza kakhulu.
Umlambo uthi enye imbangela yokusungula ama-bond notes yikuthi uZulu wayesisa idola leMelika kwamanye amazwe. Uthi imali engafika phose ibhiliyoni elilodwa isuswa elizweni okungekho emthethweni ngamnyaka munye. Emaphandleni ukusilela kwemali kuphambanisa impilo yezakhamizi. Omela iBinga South edalele eParliament uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amalobolo lokangaziwe sekubhadalwa ngamafoni.
Impilo siguqukile eBinga endabeni zokuswelakala kwemali. Esasekwazi kudala ukuthi khona umuntu nxa efuna ukuyathenga ukuthenga uyahamba ephethe imali isezandleni bese sikhwameni akusatholakali. Sesiphila ngemali ezisemafonini. Yonke into oyifunayo eBinga kufuze ukuthi ube le mali esefonini engabonwayo. Ngitsho nje la malobolo labo kangaziwe sebekhitshwa emafonini. Okwenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulu siyakwazi ukuthi eBinga abantu baphila ngokulima, abantu baphila ngokuthiya inhlanzi. Abathiya inhlanzi laba ukuthi bona bethi akusinika imali efonini, abaningi bakhona amafoni kabalawo. Yindawo enendawo ezinye ezingela ama-network. So ukuthi noma ukuze umuntu abe lefoni akusoze kumncede lutho. Okwenza ukuthi ibhizimusi lempilo ibe nzima kakhulu esigabeni sephini.
Ukusilela kwemali lokhu sekubangele ukuthi intengo ikhuphuke ezitolo. Ukansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi impahla yokwakha isikhwele okwesabekayo ngenxa yokusilela kwemali emabhanga.
Kupha kathesi, la ufuna ukuthenga ulutho, amanye amashop nokutshela ukuthi kona sifuna i-US dollar bathule. La ufuna ukuyathenga kumbe e-supermarket, into zakhona sezikhwelile tam 3 or 5 times. So akula muntu olemali la, umuntu wonke akuzihambela ngaphandle kwe-government lama-ministers, yiwo abantu abalemali. Hhayi, intengo khangela ubone, la ukuthi uyakha. Uvele la even ule 100,000 ube kwazi ukuthi kona kawula mali. Mina izolo umvekelo sengipha wona ngihambe ngayothengi okuzinto okuncane kwalokwe-septic tank okubili ngithenge $90. It's shocking. Umuntu uyahluphekela lapha eZimbabwe la akula ngilisenda akula muntu ekhaya okhaphe uhambe ngani kwesinye isikhathi iphethilo yaselakala sezingathiwa kutshele amanye ama-selisebenzi ezingaso siwakhulume ngamabizo bayakulalela bakutshela ukuthi kona kona sifuni sifuna i-cash wena i-cash yakhona ngawunayo ebhenki ufike ulale ebhenki uyabungela mali yakhona bayakutshela bebhenki ukuthi akunamali la.
Ukonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi labezokholo abafana le-Seventh Day Adventist Church labo baqoqe imbuthano ezama ukudinga isisombululo sodubo lolu. Okwamanje-ke sesisizwa udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi selincedise kakhulu elebhema ukuthi libe lenkululeko ebalulekileyo. Loba kunjalo uhulumende wemelika uthi ukhathazwa yokukhahlanyezwa kwabantu bohlobo lweRohingya esabelweni seRakhine State. Uheather Nwet isikhulumele sohlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ule-State Department uthi labo abakhahlameza abantu kumele babotshwe bajeziswe ngemfanelo. Lokhu yikho sokwenze ukuthi ilizwe lemelika livimbe umthetho we-Jade Act obuvumela iziphathamandla zebutho lebhema ukuthi zethekelele elemelika njalo imelika idinge indlela zokufakela labo abephula ilungelo loluntu izijeziso zenotho. Iziphathamandla zebutho lebhema kasavunyelwa lokuzefunda okuthiyeneyo kubutho lemelika. Ilizwe lemelika lisebenza lenhlanganiso ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi lifinyelele indawo ezithiyeneyo ebhema lapho kulabantu abakhahlenyezwa khona. Elemelika likhulumisana njalo lenhlanganiso yamazwe womhlaba wonke jikelele e-United Nations lezinye ukwenzela ukufakela abephula ilungelo loluntu ebhema izijeziso zenotho. Ilizwe lemelika lizaqhubekela phambili lincedisa elebhema ukuba libe lozibuse ogcweleyo njalo lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabantu eRakhine State. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha babaleka endaweni le kusukela umhla ka-25 ngoNcwabakazi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
PVR. It's that time of year again. Registering to vote. PVR. We all register afresh.
Biometric voter registration.
Biometric voter registration. Kaida Papa, Kaida Papa Lazi. It is biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. BVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Biometric victory sizonqoba iqembu le victory siyonqoba ke lelo lisidubela uhlelo lengoma yithiwa BVR singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amapholisa aze ngobunengi kuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare kade besenza umhlangano. Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda likhala ngokuthi lokhu lisemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo ukuvota kuhlelo lweBVR. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu, igama nguChris Gande, ngilitshiya ke kuStudio 7 Live Talk lilo Mike Hobe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.